Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakara manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 10 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende voronga kuita musangano nemuvhuro wekuziya matanho ekutora pazvichemo zvavo zvemihoro kana hurumende yakasavavedzera mari mwedzi uno sezvayakavimbisa. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinopeta musangano waro wekutanga rave pasi pebato rezano PF. Richibuda nechisungo chekuti mutungamiri webato vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave ivo vachamirira Zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth II vekuBritain avakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kuruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndo vave mambo weBritain. Chikwata cheZimbabwe chemachitas charakashwa zvakare mumakundano e2023 Rugby Sevens World Cup. Musi uyo FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pePSL. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kusangana nemuvhuro svondo rinouya kuti rizeye nezvematanho ekutora kuenda mberi sezvo hurumende isati yarishevedza kunhaurirano dzemari sezvakanga zvavimbiswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mwedzi wapera. Studio 7 yakundikana kubata muzvinafundo Ncube kuti tinzwe kana vachabudirira kuwedzera vashandi vehurumende mihoro sezvavakanga vavimbisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano iri vaDavid Dzatsunga.
Hatina dzimwe nhaurirano dzatakazoita futi nehurumende, hapasati paita nhaurirano dzokuti tizive kuti kubva iko zvino muna September tichapuwa mari.
VaDzatsunga, takaona mune rimwe bepa nhau vachitaura nenyaya yekuti vashandi vehurumende vachanga vachiwedzerwa nezvikamu zvinoita 90% kumihoro yavo iri mumari yemunyika. Uyewo mari yekubatsirikana ichakwira kubva pa$175 kuenda pa$200. Zvakamira sei izvo?
Hongu pane nyaya dzakabuda mune rimwe bepa nhau dzichiita sekuti dzabva kuna mai Alexander aichinzi ndo vakataura mashoko iwavo, asi isu takazoona kuti ivo havana kunge vataura nomutoro wenhau iwoyo nezvemafiga akabuda ipapo. Saka zvimwe zvatingada kutaura iko zvino ndezvokuti isu takatongomirirawo kuti tirisheedze, taifunga kuti svondo rapfuura iri hurumende ichatisheedza kuti tinotaura nezvemari yavari kuda kuwedzera iyoyo. Saka ndo zvatiri kungotarisira. Chatinongotoziva ndechekuti isu sevashandi vehurumende tichaita musangano wedu musi wemuvhuro kuti titaure nezve kuti tizoitwa sei kana hurumende isiri kutisheedza, uye kuti hatigoni kubva pachiga chokuti isu tinoda 540.
Asi tomboti mari idzodzi dzawedzerwa vashandi vehurumende dzakataurwa mune rimwe bepa nhau idzi, mungaoda here dzichiita kuti mushandi ararame?
Hatichakwanisi kutaura kuti kana vakatiwedzera kuti tichi tinenge taapapi kana kuti tinenge taapapi, hatikwanisi kutaura nokuti hatisi kuziva kuti vari kuda kutiwedzera marii.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare neStudio 7. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rapeta musangano waro wekutanga rave pasi pebato riri kutonga rezano PF kumusangano wemazuva matatu anga uri kuHarare International Conference Center. Musangano uyu waonawo kusarudzwa kweutungamiri hutsva uye wabudawo nezvisungo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kudoma mutungamiri weZANU-PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semunhu achamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu, tabata mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Sarudzo dzekutsvaka humiri vamiririri vatungamiriri vebandiko reWorld Veterans League izvarakaparurwa musangano dzapera nhasi kuno kuHICC Harare International Conference Center kwakuine musangano wamazuva matatu. Tinoda kukorokotedza utungamiriri wamaWorld Veterans hutsva hwaiswa huchitungamirirwa naDeputy Secretary for Veterans League vaHeadman Moyo vanobva kumatebelelen North ndoo vasarudzwa neutungamiriri wamaWorld Veterans. Mutungamiriri wenyika achazodoma Politburo vachazova Secretary for War Veterans League chinzvimbo chisakafanobatwa navaDouglas Mahia pari zvino ndoanga vachifambisa basa. Tinoda kukorokotedza mutungamiriri wenyika neutungamiriri hwake hwese vamunangagwa nebasa guru rabatwa nemaWar Veterans.
Zvisungo zvipi zvavabuda nazvo pamusangano uyu?
Vapa chisungo ivo chinova chisungo chakabva kuYouth League pamusangano wavo, chikauya kuWomen's League pamusangano wavo, nhasi chauya kubandiko remaWar Veterans pamusangano wavo, chokuti mutungamiriri webato zvekare variwo munyori mukuru vamunangagwa ndo vachava kandidheti yemusangano weZANU-PF kusarudzo dzatichaita muna 2023.
Pane vamwe vamugwadi vari kuti vakarwa hunda vafanira kunge vari pasi pebato rezvematongerwo enyika sezvo vachimirira vana vese veZimbabwe. Munoti
vanotaura mashoko iwayo vanhu vasina kudzingiswa. Musangano weZANU-PF unovakwa panhovo dzamaWar Veterans vari worusununguko. Saka naizvozvo zvinorevei kana munhu achiti vanhu vakafuma ZANU-PF varidzivai havafaniri kunge vachitora mativi wokuti anotungamirira nyika ndiani?
Mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth vepiri vekuBritain avo vakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kuruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndo vave mambo pamabiko aitirwa kumuzinda weSt James Palace uri muLondon. Mambo Charles vakabva vangove mambo weBritain pakashaya amai vavo nemusi wechina uye vachange vave kuzivikanwa samambo Charles vetatu. Mambo Charles vetatu avave nemakore 43 ekuberekwa uye vari munhu akurisisa kugadzwa pachigaro vati vachashanda nechokwadi, rukudzo uye rudo sezvaiitwa naamai vavo mumakore anodarika 40 avakaita mutungamiri kusvika vazoshaya vave nemakore 65. Rufu rwamambokadzi Elizabeth vepiri ruchaitwa musi wa19 mwedzi uno kuWestminster Abbey muLondon, uye vamwe veumambo nevanoremekedzwa kubva pasi rose vari kutariswa kunge variko. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati vachaenda kuEngland kurufu urwu. Vanotarisirwa kuzoradzikwa kumuzinda weWindsor Castle kunze kweLondon parutivi nemurume wavo Prince Philip. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakachema-chema vachiti vemakambani akazvimirira vari kuregerera hurumende munyaya dzebudiriro yezvivakwa sezvo vari kuzengurira kuita mushandira pamwe mukugadzirisa pamwe nekuwedzera zvivakwa munyika zvakafanana nemigwagwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvakabuda mumashoko ava vakaturirwa negurukota redunhu rematebeleland North vaRichard Moyo neZuro pakupetwa kwemusangano wezvivakwa weInfrastructure Summit uyo wakaitirwa kuVictoria Falls. Vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika aya, vaMoyo vakati hurumende icharamba ichidzikisa gejo mukutsvaka nzira dzekumutsidzira kudyidzana kwayo nevepasi rose pamwe nemasangano ezvemari kuitira kuti vavhure mikana yekukwanisa kuwaniswa zvikwereti zvenguva ndefu yeumwe urongwa hwekuti ipiwe mari yekuvandudza zvivakwa.
The ongoing rehabilitation of the Harare Mashingo Bridge.
Kuvandudzwa kuri kuitwa mugwagwa mukuru weHarare Mashingo kunopa uchapupu hwakanaka hwekuzvipira kwedu kubatanidza vagari uye kushandisa makambani emuno kusimudzira zvivakwa zvemhando yepamusoro.
Vakati zvinofadza kuona nyika dzakaita sePeople's Republic of China neJapan dziri kuramba achitsigira Zimbabwe panyaya yekubatsira nyika nezvikwereti uye humwe urongo hwekuvandudza zvivakwa munyika.
Ndodana dzimwe nyika kuti dzitevedzere zviri kuitwa nenyika dzePeople's Republic of China neJapan.
Hurumende yeChina yakavaka paramende itsva inenhurikidzana nhatu nemari ingasvika mamiriyoni zana rimwe chete nezviuru zvina zvemadhora sechipo kuZimbabwe, iyo inonzi inoda mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti 3.3 billion US dollars pagore kusvika muna 2030 kuitira kuti idzoreredze zvivakwa zvayo mumamiriro akarurama. Paramende itsva iyi, iyo ine zvigaro mazana matanhatu nemakumi mashanu, iri kutsiwa muzinda uri kushandiswa iye zvino uyo nezvigaro zana zvakavakwa kare kare, uye yave diki kuti ikwane nhengo dzese dzeparamende dziri mazana matatu nemakumi mashanu. Studio 7 inokwanisa kunzwa divi remasangano anomirira makambani akazvimirira anoita zvokuvaka kuti tinzwe kuti sei vasiri kubatana nehurumende mumabasa ekusimudzira nyika, sezvo mutungamiri werimwe remasangano aya reConstruction Industry Federation of Zimbabwe kana kuti SANFOS vaMartin Chingaira vakumbira mibvunzo yakanyorwa asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo.
Handingade kutaura ndiri pafoni, munondinyorera ndopindurai zvakanaka.
Asi nyanzvi munyadzo zvemabhizinesi uye vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti chido chekushanda nehurumende mudivi remakambani akazvimirira chiripo kungoti chete vakaomerwa nezvinhu.
Chivimbo chakanyanyika nehurumende kungoti zvinhu zvazvakati omei vari mushishi kuedza kuti vanga vachiita kuti mabhizimusi avo amisikidzikiwo mune zvakanaka.
Vanoti makambani akazvimirira akafanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru nehurumende mukuvaka nyika nekuti budiriro renyika inonakira vanhu vese kwete hurumende chete.
Ndohurukurudziro yatinenge tinayo kumakambani kuti ngatibatsiranei nehurumende pazvinhambo chairi kuita chekuvaka migwagwa, madhamu nezvimwe zvakasiyana siyana, nekuti haisi kuzvivakira iyo, iri kuvakira isu tose vagari nevemabhizimusi.
Dzimwe nyanzvi mukuvaka dzinoti urongo hwekushandidzana pakati pehurumende nemakambani akazvimirira kana kuti public private partnerships unoda kujekeswa pagwara makambani akazvimirira asati adira madzakwatira emari muzvirongwa zveveruzhinji. Urongwa weTPP wakatanga muna 1994 apo hurumende akabatana nevatambi vakazvimirira mukuvakwa kweLimpopo Toll Bridge pasi pechirongwa chemakore makumi maviri cheBuild, Operate and Transfer kana kuti BOT. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda panyaya yemutemo mutsva, panyaya yewanano, mutemo mutsva weMarriages Act. Nasi taita rombo rakanaka tinegweta guru uyezve vachishanda nemamwe masangano vachange vachizeya nesu maonero avo pamusoro pemutemo mutsva uyu.
Makadini zvenyu, ndinoitwa Dr. Nyaradzai Mbonzvanda, ndiri executive director weRosaria Memorial Trust inowanikwa iri headquartered kwaMurewa muno muZimbabwe. Zvakare ndiri African Union Goodwill Ambassador on Ending Child Marriage.
Munoona sei mutemo mutsva uyu?
Ndiri kufara zvikuru tichitenda kuti tave nemutemo wewanano, Marriage Act 5.15. mutemo wangu watu tinonokera tikutenda kuti mutemo wabatanidza wanano dzese dzatinadzo munyika yeZimbabwe asi chikurusa takatarisa pamabasa atinoita nevana kuti mutemo wave very clear kuti munyika yeZimbabwe hamutendedzwi kuroora kurodzwa nekuroorwa kwemwana asati asvika 18 years uye kuti imhosva
chii chichazenge chichiitika kune avo vanenge varoora vana vasati vabva zera mushure mekuwanikwa mutemo uyu uchidzikwa
mhosva inoparwa nearoora mhosva inoparwa nearodza agamuchira pfuma neabetseredza kuti mwana apinde muwanano izvi zvichabatsira zvikuru kudzivirira dambudziko ratinaro rechild marriage sekuti mutemo wave clear kuti imhosva zvakasiyana nekunge dai mutemo wangorambidza asi usina kuita mhosva yekuti munhu anotinogara mujeri kana kwemakore angasvika pa5
asi kavamwe vari kunyunyuta pamusoro pemutemo mutsva uyu sei vari kunyanya nyunyuta
hongu tikunyunyuta kuti mutemo waiswa hausi kupa chirango chakadzikadzika asi zviri nani kutoti zvagara zvichinzi imhosva saka tiri kutenda ipapo chimwe chinokosha ndechekuti kana mutemo wavepo mutemo unofanira kushanda tinoziva kuti tikagara tine victim friendly mapurisa tine victim friendly court saka izvi zvichabatsirawo kuti ivava vekumatare vakasike kudzidziswa mutemo mutsva ukasike kushanda madzimai nevana vazive mutemo uyu ukasike kushanda totoshanda nemadzishe kunzvimbo nematunhu akasiyana-siyana munyika yeZimbabwe ndichifara kuona madzishe akaita sevekwamurehwa vana Chief Mangwende kumadziwa kushamba dhistricti kwatiri tinoona vana Chief Bushu vana Nyamaropa vana madzivana naamutumba vachiisawo chisungo chavo pamwe chete chekuti vafambise mutemo wenyika iwoyo wokupedza kuroora kurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera izvi zvakanakira kuti ivo madzishe pache zvavo vakutoti haisi culture yedu kuti mwana arodzwa asati asvika zera ngatibvisei zvimwe zvibinga mupini zvakagara zviripo zvaiita kukoshesa kuti dzimwe nguva mwana agozopinda muwanano
sezvipi zvacho
zvakafanana nanana chimotsamapiwa chiramu chemabimbiri zvese kuri pangozi nezvimwe zvakadaro zvaizoisa vana mungunjodzi nemungozi yewanano iyi saka tiri kufanira kuti at least pamutemo pajeka chanyanya kukosha ndechekuti mutemo uchishanda munharaunda dzatinorarama tiri
panyaya yekunyoresa muchato zvakakosha sei hurudziro yenyu ndeyei
madzimai ngati kurukurei nevatigere navo vanhu vanyorese michato yavo nyaya yemichato yaveko iyi tinoiziva kuti iriko iyoyo inonzi civil marriage iriko registered customary nepartnership iyoyi iri kutaurwa saka zvakangokosha kuti pamichato iripo ngatinyorese michato asi panhasi ndokunyanya kukurudzira kuti tizive kuti mutemo wedu wave kudzivirira nyaya yekuroora
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndiri mamwe kusanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro imwe chete yemutemo mutsva wewanano tiina Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin vanove zvakare seneta tichitaura nezvekupiwa masimba kwemadzishe kuti vakwanise kuchatisa vanhu izvo zvinonzi zviri mumutemo mutsva wewanano uyu kana kuti New Marriages Act. Ngatinzwei hurukuro yataita naIshe Nembire.
Mambo vapiwa simba nekuchatisa mutemo watiri kugamuchira nemaoko maviri uyezve mutemo wanga watinonokei tiri papa ndechekuti tiri kuda kusvusukidza nyaya yetsika nyaya yetsika ndiyoinoita kuti vanhu vave vanhu muvanhu saka mutemo uyu wakanakisa zvikuru unozoita kuti chiberedze nyaya dzechipfambi asi chatisingade izvo ndechekuti mwana asangotorwa sekunde asina kuzvarwa mai kana vakatakura mimba kwemwedzi misere ongodzaenda zvake zviite zvakanaka tinofanira kutarisawo takaperengura matii mairi kuti kana mwana achiroorwa toda kuti kwaari kuenda anoita magarikwa kwaabvawo osusukidza dzinza kuti rienderere mberi hatidi tsika yekuti vana vasaroorwe ipapo tinenge takusujira nyaya yechipambi
asi tichitarisa nekuroodzana kuri kuita vanhu mumaruva mamugere naiwo zviri kuuyiswa nemutemo uyu pane musiyano here ipapo
musiyano mukangovapo nokuti zvinezvi kana takatarisa vajonga nyaya yemereji act semumwe wevanhu akaitsidzirawo chaizvo nokuigadzira mudare reparamende sasenata indogara mudare reparamende sasenata mutemo watikataura zvakanyanyisa tichiti apa hazvisumudzire tsika dzedu apa zvinoita kuti zvakadai asi siyano yaakuitika somaita mwanasikana pakumuudza abhizinesi isisu ngatingoendai pachi dzechivanhu ndokushanduka kuri kuita makore achiwanda ndokushanduka kuri kuitira upenyu hwa vanhu ngavarege kutora nyaya yewanano sebhizinesi
tinoonawo zvakare kuti mazuva ano michato iri kuramba kusimba changamire vanhu vari kurambana zvikuru ndinoona mumazvivhitivhiti umo matare emadzishe nyaya zhinji dzichingotongwa dzekurambana kwevana iva vadiki vari kuroorana munofunga here kuti nemutemo iwoyu pane zvingazoita kuti michato isimbe
zvakanaka majonga angu nekupenungura kwandaakuita yaakuzosimba yaakuita mbambo midzi chaiyo nokuti kare raingova dambe tambe zvino kana maakuenda pana mambo maakuchatiswa muri pamhiko dzewanano muri pamhiko dzetsika dzamunofanira kugutsurira kuti ndiri pakati pamambo munyika mangu mune tsika dzakadai dzinofanira kususukidzwa saka michato iyoyo inotofanira kutoti isimbe dzimba hadzifaniri kubvaruka semhepo kwete michato ndaakuona sokuti kana vanhu vaenda kunozvitoresa mhiko pamberi pamambo michato yaakutosimba kusvikira rarini narini
kouyawo chikamu chiri kuchemwawo nevamwe changamire nembire ndechekunzi vanhu vakagarisana kwenguva yakati vakukwanisa kuti kana vakazosiyana vanogovana pfuma nezvishandwa zvinenge zviripo imiwo munotambirawo sei chikamu ichocho saseneta vakatarisa nezvemutemo uyu muparamende uyewo samambo
mudzimai kana maga kunge vakatirebe taita vana gumi kana vashanu kana vaviri zvingaite here nai vajomba kuti tabvaro tato ndongotichienda segurugwa ratizirai ndinogara pasi seni samambo ndinogara zvikurudzira izvozvi ndiri kutobuda mudara manake ndichitoraisa vanhu magara mese kwemakore akati zvakadai izvi ipo mudzimai ipo mudzimai vanhu vakawirirana aie cho sezvinhu zvakaita kuti zvamashava mese zvamashanda mese ipawo asi tichizvitarisa pachikamu chetsika kuti mudzimai wangu akagara naye mudzimai wangu akadai asi ndinofanira kuipo izvi izvozvo zvinodzora mhepo izvozvo zvinotunha kutodzite kushoma isisi tiri vanhu vane tinomutirwa nezvinhu zvakawanda tine masvikiro tiri mudzimu tine zvatinoita kuti upenyu hwedu hwendere mberi handiwo tsika yakanaka kuti mudzimai angu aitarisuku nasai mazuva ano pane kodzero vajonga kande miri kodzero dzemudzimai wawashanda naye umwangotiputsa here panguva iyoyo kwete aiwa unoitawo chitimbo mudzimai wana kuraramika asi zvandambotaura zvezvi kuti taakuda kuve tinosusukidza nyaya yekuda zviri pamusorosoro zvichimhura tsika dzedu izvozvo zvinotikanganisa pakurarama
tinotenda Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin vari zvakare seneta vanga vachikurukura pamusoro pekupiwa masimba kwemadzishe kuti vange vachikwanisa kubatanidza vanhu muwanano kana kuchatisa. Iyi yanga iri hurukuro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMacheaters charakashwa zvakare mumakundano e2023 Rugby Sevens World Cup. Musi uyo FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Macheaters azvamburwa 28-0 neHong Kong. Zuva rimwe chete vachangobva kudamburwa 31-7 neCanada makundano e2023 Rugby Sevens World Cup ayo ari kuitirwa muCape Town, South Africa. Chikwata ichi chiri kuomerwa kunyange mugungano reBowls section iro rine zvikwata zvakabuda kare mukurwira mukombe, asi zvichirwira kupedza zviri nani pazvinzvimbo zvegumi nenomwe kusvika pachinano chemakumi maviri neina. Macheaters ari mugungano rimwe chete neGermany, Hong Kong, Jamaica, Portugal, South Korea, Tonga neUganda pazvikwata zvakundikana zvachose kutora mukombe uyu. Makundano e2023 Rugby Sevens World Cup ayo akatanga nezuro anopera mangwana. Totarisa mutambo wenhabvu. FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints mapfumbamwe yarova hwahwa 2-1 nhasi Maskati. Chikwata chanomen mapedza ichi chave nemapoints makumi mashanu nemasere. Dynamos iyo iri kutevera ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe. Asi Dynamos ine mutambo mangwana apo iri kushanyira Black Rhinos kuVengere Stadium, asi hazvisi pachena kuti inonokunda. Kurohwa kwanhasi kwasiya hwahwa iri pasi pasi nemapoints makumi maviri chete, asi murayiridzi wavo Luke Petros achiri nechivimbo kuti vanorarama mu PSL.
We promise you that the team is not going to disappoint. Ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mabhotoro uye tichiwana mapoints ekuti tisimudzirike patiri palogo.
Mumwe murayiridzi ane chivimbo nechikwata chake ndiTaurai Mangwiro weHarare City iyo iri pachinhano chechitatu kubva pasi pasi patafura imwe cheteyo.
Itatsiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisimudzira tigokwanisa kuenda kune chimwe chinhano, asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosho dzatanga tiinadzo.
Ngezi Platinum Stars iri kuenderera mberi nekukunda kubvira vakapa basa reuraridzi kuna Tekshua Chiragwi vadzinga Benjani Mwarwari. Mimwe mitambo iri kumangwana: Highlanders vs Triangle mu Baba Field Stadium, Capes United vs Tenants mu National Sports Stadium, Kosafa Women's Championship Final South Africa iri kutamba ne Zambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati nekutipa nhau dzemitambo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vashandi vehurumende voronga kuita musangano nemuvhuro wekuziya matanho ekutora pazvichemo zvavo zvemihoro kana hurumende yakasavavedzera mari mwedzi uno sezvayakavimbisa. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinopeta musangano waro wekutanga rave pasi pezano PF richibuda nechisungo chekuti mutungamiri webato vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave ivo vachamirira zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth II vekuBritain avakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kune veruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndo vave mambo weBritain. Chikwata cheZimbabwe cheRugby chinoratashwa mumakundano eRugby Sevens World Cup. Tavatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi iva inesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.